Susezano PF ati isu tirakonzeresa kuti paite by-election. By-election yakaunzwa nekuda kwekupokana namakaro arowanikwa mukati meopposition. Isu kana mutemo wataura kuti kune election hatingarege kupinda nekuti isu ndochinja takasungira kuti tirwire rusununguko. Kuti panoitwa election mwana wemuZimbabwe anovhota achivhotera waanoda. Isu ndosaka takaisawo mazita edu pamaby-election. Hakuna election atinotadza kuisa munhu anomirira ZANU-PF.
Bato renyu reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yekunyonganisa vanopikisa kuti munge muchiwana sarudzo idzodzi dzekuti muwane 2/3 muparamende. Munoti vamarape?
Zviri zvekunzi isu tisu takaita izvi kuti tiite 2/3 majority. Mashoko asina maturo, mashoko ekuvanza nekuvanda upenzi huri kuwanikwa mukati meopposition. Nekuti uku kunetsana nekutosvorana kwavari kuita hakuna chekuita neZANU-PF. Pachavo ende chokwadi vanochiziva strategic ambiguity dzavo ndodzanga vasvika pachinano chanhasi. Hazvinei neZANU-PF hatisi isu takavati vaite politics vachiita zvokukanyisa madhaka ekumahombwe zvinhu zvavakazvigarira pasi voga vakaita. Saka kana vakanya madhaka ngavachimananzva ndo vakamakanya voga vasade kubata bato reZANU-PF. Isu tiri kutofara kuti tine vamiriri veZANU-PF vapinda muzvinzvimbo vachimirira vanhu.
Zvii zvamunotarisira musarudzo idzodzi tichiona kuti vamaifanira kunge muchipikisana navo zvine mutsindo vakarambidzwa nedare kukwikwidza musarudzo?
Maelection anhasi afamba zvine runyararo. Tirikutarisa kuti pakupera kwekuverengwa kumavhoti tinenge takakunda nekuti isu tinotopinda muelection tichitarisa kuhwina. Zvisinei, isu tiri kufara kuti vanhu vedu vari kupinda vachimiririra vanhu nekuti ZANU-PF ndiyo yoga bato rinogona kumiririra nekuitira vanhu zvakanaka. Nekuti sezvatongotaridzika ipapa opposition kubva ipinde chaiyo kutosvorana nekuvengana nekuposhana hapana kana chimwe chavaitira vana veZimbabwe.